Good evening, Zimbabwe. Welcome to your Youth Forum, The Connection, coming to you live from Studio 7 at The Voice of America on Tuesday, October the 17th, 2017. I'm your host, Ntungamili Nkomo. And tonight, we are talking voter registration. That's a familiar topic, right? But we are focusing mainly on those who say they are not going to vote next year. They're just not interested. But why? That's the bigger question. Let's get connected on WhatsApp. And the number is 001-202-465-0318. You can also call us live and direct on 001-202-619-2077. We are streaming live on our Facebook platforms at VOA Live Talk, at VOA Ndebele, and at VOA Shona. We are also live on our three websites, www.voashona.com, www.voaindebele.com, as well as on www.voazimbabwe.com. Phase 1 of the National Voter Registration exercise is continuing across the country, with figures from the Zimbabwe Electoral Commission showing what many are describing as voter apathy. This means there is lack of interest in the registration process, and by extension, the 2018 election itself. But here is the question. Why would anyone choose to not vote when they have the right to do so and is free? We hear from those people next. Lichona njani sapho lweZimbabwe, hikutibana kuhlelo lwenu, uhlelo lwabasakhulayo, uhlelo The Connection. Namhlanje siqhubeka sikhangela uhlelo lokubhalisela ukuvota ukhetho lomnyaka ozayo, ukhetho luka 2018. From amafigures akhitshwa lugatsha olubhalisa abantu olubona ngokuqhutshwa kokhetho iCommission yeZimbabwe Electoral Commission, okuphumayo okusobala yikuthi balutshwana abantu ababhalisayo. Kambe izizathu kuyini? Yebo, bengaba bekhona abehluleka ukubhalisa, mhlawumbe kabalama-IDs, mhlawumbe kabalama-proof of residences adingakalayo. Kodwa bakhona abathi lanxa kutheni kabasoze bavote kukhetho lolu oluzayo, kabala interest ngani? Ngoba bazazikhulumela bayeza kulolu hlelo kusikhatshana esilandelayo. Ndiyo nyaya yatu kurukura nezvayo nasi vatereri. Nyaya yevanhu vari kuti aiwa hatidi kuvota musarudzo dza 2018. Tichange tichinzwa zvikonzero zvavo, tichange tinavo vakawanda muno muchirongwa, nekuti mafigures ari kubuda kucommission yeZEC, Zimbabwe Electoral Commission, anoratidza kuti vashoma zvikuru vanhu vari kunyoresa ma political parties, mapato zvematongero enyika, pamwe chete nemasangano akazvimirira oga. Ari kuchema-chema kuti aiwa vanhu wei. Wongo pane zvitadzo zviri kuitwa neZEC, zviri kuita kuti vanhu vatadze kunyoresa. Asi varipo vari kutaiwa atidi zvachose kuvhota musarudzo idzi tichange tichinzwa zvikonzero zvacho tichange tichikurukura nevamwe vacho muchirongwa chino ichi munguva pfupi inotevera. And joining me now is one of such people, that's Stokozile Fuzwayo. Good evening, Stokozile, and welcome.
Yeah,
I see a pila linjani lan.
Yeah, pila.
Yeah, utika usozu vote kuke toluzai.
Inta nge pila angirekistana ngoba nyape South Africa.
Uti nga ne South Africa fuzwa ya banyi berejista. Ubasu wako ka soza vume ino kukutingela nje uku pamalanga mhlamba amabili amathathu ukuthi uhambe uyepalisa uphendu.
Hayi vele ngoba ngiqalise manje kungena kuyo ngitshintshele manje kuyo beyisebenzele omunye uhambile manje lilongile 1 month ngikuyo ngikazavume.
Uke wamzama kodwa?
Hayi, sengisesaba nje ukuthi ngizame ngoba nangoDisemba uyeza sengisiye ekhaya. Ngifuna ukucelela ukuya ekhaya ngoDisemba. So ukuthi manje ngoba thina sikude kangaka sithiwani.
Namanye amazwi.
Yenge ama-particulars impela ukuthi singabhalisa sasike sivote masise ekhaya. Manje nje asingarejistanga singapha sezinjani.
Isisombululo fuzane ukuthi uyekhaya kuphela ngoba izeki kayisoze ibuye izolibhalisa khona ngapho eSouth Africa.
All right.
Yeah.
Lesithi kumbe bangavuma yini basibhalise singapha.
Hayi
kabasivote abasivotise singapha.
Hayi lokhu abasoze bakuvume sebe kubeke kwacaca. Ekhona ngapho eSouth Africa yini elimele liyeZimbabwe liyebhalisa njalo libuyele nxaso kwisikhathi sokuvota.
All right.
Uza kwenza njalo uzazama.
Yes, ayiboni. Ngabe uhlelo lelo liyavuma ukuthi up to December. Ngoba ngiyabona ukuthi ngoDisemba ngingafika. Sesingakhona ukuthi sizame ukuthi siregister. Ngoba ukuthi sivote yikho kuright.
NgoDisemba liyabe lolokhu luvuliwe. Babe belokhu bebhalisa abantu. Bathi liyaphela kube umhla ka 25 khonapho.
Hayi ukuthi sizalithola.
Ye luphela ngo 25 January actually. So nxa uzahamba ngo December ufika ubhalisa.
Yeah, hayi singabhalisa.
Ye hayi siyabonga fuzane ongena kuhlela.
Hayi ngilungile baba.
Aha, that was Fuzane Stokozile Fuzane calling us from South Africa. Her concern is that she just got a job. And she says her boss cannot allow her to go and register. But I just told her that even in January, the registration will still be underway. So she says she'll go home in December to register. Tine mtereri zvekare va Steven Chati. Makadii mukoma wangu. Aiwa, tinofara kana muchifara au.
Aiwa, tinofara chese tichitenda nechirongwa chestudio 7 chinotipa chokwadi chekumusha.
Iya, nesiwo tinotenda Sterik. Matonyoresa kuvhota here.
Chokwadi chinoti chibete kuvhota chingangovapo, asi dambudziko manje nderiri. Takabva kare tichivhota. Saka iye zvine zvakuratidza pachena kuti munyika medu hamuna opposition nekuti tine 2002, tine 2008, zvichiratidza kuti opposition yahwina yobirwa but haina chayakaita. Saka nazvino unozopedzera usisina hope neyaya yekuti kana ukanovhota vhoti yako pawaikasta yairatidza kuti yahwina asi marizaut ouya ari the other way round. Saka chido chekuvhota chinopedzera chabva muvanhu.
Saka mukoma Steven muri kuti hamuna shungu dzekunovhota nekuti makambovhota asi hapana chachinja, hapana chiri kuchinja.
Hapana, tiri kuratidza kuti munyika medu hamuna opposition ndodambudzika izvezvi ndakabva kuZimbabwe about 3 weeks back ndanga ndiko ndikada kutsvaka kuvhota kuregister kuvhota but I failed nenyaya yekuti ndakaenda makuseni ndikasvika something around 2 o'clock then I had to give up ndaona kuti hakuna chiri kufamba and from around 8 o'clock to 4 o'clock baba says we got less than 10
kwanga kuri kupi ikoko
kwakuri kutafara
Tafara Mabvugu
yes
asi chirongwa ichi chiri kuenderera mberi pari zvino muri kupi muri kusouth africa
yes ndiri kusouth africa
muchatsvaga here mukana wekudzokera kunotraya futi kunyoresa nekuti chiri kuenderera mberi chirongwa chiro muna january chinenge chichienderera mberi
this December ndiri kuenda kuZimbabwe but now dambudzikembere kuti opposition inewo here zvairi kuita kuti kana vanhu vavhota kodzero dzevanhu dzigone kuzobuda ndombvunzo wangu chete kuopposition kuti vanewo here zvavanozokwanisa kuita kuti kodzero dzevanhu dzigone kuzoenda pajekerere
saka izvozvo kushavimbo kwenyu mumapato anopikisa ndo kuri kuita kuti musaite shungu dzekunyoresa
tochizodzoka manje kumashoko emutungamiri wedu wenyika mutungamiri wedu kunyika kumashure akati nyika haizoendi nebhilo saka tiri kuona zvichidudzira mai nekuti veopposition vakangonzi vakundwa ivo vakahwina very lat
aha saka kwoitwa sei ipapo mugomo wangu
handizi kwangovawo kuti kana takundawo kuvhota takunda but kana tichakoniwawo takoniwa because zvinoratidza kuti zvakangofanana kuvhota nekusavhota
aha aiwa tinotenda mugoma Steven nekupinda muchirongwa
tinotenda baba rambai tichipa nhau dzechokwadi
aiwa tinotenda ticharamba tichiita zvido zvenyu mubaba Steven Jati ufona lai sesouth africa uti gala nchinkunche kubhalisa ngoba kade vhota kodwa ukhetho kusivalwa kuqilibezela lapho kuwine khona i-opposition itshontshelwa kungabi ndaba zalutho layo isuke iswele amasu okuthi ingaqhubekela phambili njani ngendlela engenza ithole amandla ithole njalo lolo khetho yabe ilutshontshelwe Steven Jati lowo that's Steven Jati our caller from South Africa saying that he is not encouraged is not motivated to register why because he has lost faith in the opposition and in the electoral process that's the bottom line really that's the common denominator that we are getting from the many messages that our listeners are sending on our different platforms on WhatsApp and Facebook as well as on our emails and we also have another listener that's Richard Mhlanga kunjani Mhlanga baba
Hello
Yebo Mhlanga kunjani
ndiri raiti makadii
aiwa tiri bho mukoma wangu kuri sei kwamuri
kwandiri kuri raiti kupisa
aha muri kupi kwacho
ndiri nzvimbo inonzi Deure muna sabu kupomuri Buyera South under Chief Tamusa
Buyera South Buyera South kubuyera South ndo kwasavi uku go mukoma wangu muri kuti hamuvhoti musarudzo dzegore rinouya sei
No ini ndinovhota asi kune vamwe vari kutya vari kuvhundutsirwa vachinzi kunyoregesa kuri kuita vanhu And it's like kwai kuda picture yako. Sauri uzi picture iyo yoka na wako vota unengu wako uneka utu wakotila nindi saka mwakakano saku vota tinukuro ae saka wana wako saku register mahi
saka wako fundusira vanu hawa ndi wanani
ndi mai nantani uchini yako bingi nakana wata anzaniko na mchini
Gana mafundusiro kudaro Gana mafundusiro kudaro munoenda here kuma porisa makambo udza wa maporisa na izvozvo nekuti handi zvoga hazvizi pamutemo
Ya itsuti vana vanga chifundusiro ivo taiva kuzoti hamusafundusirwa kunyekwa because ini ndiri webato MDC saka ndachingwa kuzoti nomusatya kunyekwa asi vamwe vandi havasi kugutsikana nekuti kwe incident yakaita 2008
Mhm. Saka varipo here vamunoziva vari kuti kuda kwavo kusavhota musarudzo dzinouya dzinouya idzi. Varipo vamunoziva vari kudaro.
Ya pane tu vandakataura navo vangaita takaona kuti no register kupidza nguva zvikozi. Haisi kuti kutovhurudzirwa. Saka ndakazvaudza kuti no kunyepa. Ndamuno register makasununguka but iyo tu vacho vakadi vakasuno register nezuro saka ndichimwe investigator pane vamwe kuti pane vamwe here vachiri kuvhundusirwa
aha aiwa rambai muchiva kurudzira Mngoma Richard tinotenda nekupinda muchirongwa
atenda zvikuru
and before we go to our first guest tonight here are the figures as of October the 15th, the number of people who had registered in different provinces in Kobulawayo. The number of people who had registered as of the 15th, that's on Sunday, is 13,119. Out of 409, a projection of 409, that the Zimstats thinks it would register at the end of this program. So, Kobulawayo, so we register abantu abangu 13,000 kuphela phakathi kwabantu abakhangelelwe yizek abangu 409,000 kuHarare uko. As of Mswe Shondo, Mswa 15, Zek, ya kanga ya Nyore 7, vanokwana ivo 55,201 out of vanu varikutari sirwa ku Nyoreswa, ene Zek ipapo vanokwana 1.3 million vane kodzero yekuvota. Kuma Nikaland uko pakati pevanhu 912,000 vari kutarisirwa nezek almost a million pare zvino kwa regista vanhu vanokwana ivo 87,000 chete kumasha central mashonaland central kwa regista vanhu vanokwana ivo 66,000 out of a projection of 620,000 eligible voters. Kuma Shonaland East, out of a projection of 735,790, only 93,309 have registered as of Sunday. And in my Shonaland West, only 31,432 have registered out of a projection of 834,414. Going to Mashingo, Kumashingo uko, kuri kutarisirwa, zekiri kutarisirwa kuregister vanhu vanokwana ivo 754,314,000 eligible voters and pare zvino kwato register vanhu vanokwana ivo 57,417. emaNdebeleni emathebelelenda north phakathi kwabantu abangu 389,000 abakhangelelwe iZek. Okwamanje isilobi se isibhalise abantu abangu 15,114. Emathebeleland south kithi lapha engiphuma khona kuprovinsi yami phakathi kwabantu abangu 356,000 abakhangelelwe yiZek. Isibhalise abangu 16,883 kuphela. Kuzothi eMidlands enkabazwe Zek iri kutarisira kunyoresa vanhu 865,000 asi pari zvino yatonyoresa 48,000 chete. Enda sekuziva kwenyu Zek iri kutarisira kunyoresa vanhu vane kodzero yekuvhota vanokwana ivo 7 million. That's the target that Zek is going for, 7 million eligible voters. Hilo inani elikhangelelwe yiZek. It ifuna ukubhalisa abantu abalelungelo lokuvota abangu 7 million. Kodwa ngamanani aphansi lawa abantu ababhalisayo nekushomeka kwevanhu vari kunyoresa. Abantu abaningi bazibuza ukuthi gambe lizafika na lelo nani vanhu vakawanda vari kubvunza kuti kushomeka kwevanhu vari kunyoresa uku Zek ichakwanisa here kuvawana vanhu vanokwana 7 million ivavo vairi kuti inoda kunyoresa. And joining me now is Itai Machakaire of the organization Zimbabwe ya Dzoga. Mkoma Machakaire, makadi.
Tinofara makadi ikoko.
Aiwa, tinofara kana muchifara wo.
Izinani.
Aha, manzwa vatereri mkoma Machakaire vakawanda stereki vari kutaura ivo kuti haiwa havana shuvo yekuvhota musarudzo dzinouya. They will not be voting primarily because they have lost faith in our electoral system, in our electoral processes. They have also lost faith in the opposition. Muri kuzvionawo seizvozvo?
Ya, pane ka challenge kadiki karipo kuvanhu. Tikutanga tinoda kuti vanhu vanzwisise tichipindura divi rekuti havasisina chiwimbo neopposition. Zimbabwe haisiri yeopposition. Zimbabwe haisiri yemaopposition political parties. Asi Zimbabwe ndiye maZimbabwe. Zvoreva kuti munhu anopinda mune zvematongerwo enyika zvizere nemunhu asingapindi zvizere anobatikana matongerwo aanoitwa. Saka ndiri kuona sekunge kuperewera kufunga. Sorry. Ndiri kuona sekuti kuperewera kufunga kuti chiti izvo opposition yakundikana. Kuda kuti munhu azvibvunze kuti inini sedunga munhu chii chendiri kuita kuti ndibvise ZANU-PF pachigaro. Tikawana vanhu 4 million zvisinei nemabato ezvematongerwo enyika avanotsigira vanoti inini ndakazvimiririra. Chii chendiri kuita? Chii chendinofanira kuita kuti ZANU-PF naMugabe wabve pachigaro? Zvinoreva kuti tinobudirira musarudzo dzetinenge taita. Saka kuregera opposition iri yega azina zvinotibatsira atakuda kuti tiende kuti tiite mukombera anwa tara chimwe achitswani ndaba uye rume rumwe chete harikombi churu saka tese wemachechi macivil society mapoliticians ngatibatanei pamwe chete toita chinhu chimwe chete chekuti muwengi wedu iZANU-PF tichidzokera panyaya yekuti vanhu vari kuti vachisina chivimbo nevoting system hongu chivimbo chinogona kunge chapera asi chinofanira kutapidzwa patsva kuti chiveko nekuti tikatarisa mafigures ari kutaurwa nevhiki kuti ndo avari kutarisira kuti maprovinces ndo vanhu vanofanira kurejesa kuti vavhote nevanhu vari kunyoresa izvozvi kuti vavhote pane musiyano mukuru chaizvo musiyano wacho uri pasi zvoreva kuti waya vataimbotaura kuti kune vanhu vakafa kana kuti maghost people maghost voters havasisipo taakudhira nemareal figures nemareal people vari kurarama saka hatifaniri kuti tibva tangoti zvakaitika kare of course zvakaitika kare takatana ndo takachenjedza saka tinofanira kuti tichichenjerere manji kuti pataibirwa ndepapi aimanipuletwa vhoti ndepapi aiita kuti zvatinenge tavhotera zvisaya tobuda zvakanaka ndepapi tochienda tese neuwandu hwedu tondovhara maburiro ayayo kutaura chokwadi chokwadi pamberi pamwari 2018 tinonyatsoona pachena ZANU-PF ichikurirwa musarudzo idzi uyezve vanongoda kuirwira vachishaya pekunyura nekutsika kuti varwire saka ava vanhu ava vamwe vacho vanotaura masoko ekuti vapera chivimbo ndoda kufungidzira kuti vamwe vacho vanhu vanoshandiswa nemaagenti vanoshandiswa neZANU-PF vamwe vacho vanogona ngo vachishandiswa nevasori vemunyika kuti vataure masoko iwayo kuti vanhu vapere simba asi chendoda kukurudzira kuvana veZimbabwe ndechekuti kana takambovhota asi 2018 tofanira kuvhota saka kana takambonyoresa kuvhota 2017 uno hanje tinonyoresa
tinotenda ipapo mukoma Matsvagiro ndimbomubata ndimbomubata imuromo. We also have our second guest, but before I introduce him, if you are in Bulawayo and you are interested in registering to vote, in case you don't know where to go, nanzi indawo lapho ongaya bhalisa khona kwaBulawayo, eBulawayo Central, kule City Hall, Evelyn High School, Makerton Primary School, Milton Junior School, Old Bulawayo Technic College, Peter Pan Preschool, Pick and Pay Tent, Robert Trescott Primary School, Fife Avenue Market, Egodini, Airport Primary School, SLB Primary School, Baines Infant School, Baines Junior, Falls Garage, Harrisville Hideout, U Biddle, Kenilworth, Montgomery Wall, Newman's Ford, Northern Shopping Center, Northley High School, Norwood, Pig Farm, Richmond Club, Richmond Wall, Sostown, Emasimini, Tegela Garage, Trinens, Umgusa, Umvucha Farm, Amazon Primary School, Camel Primary School, Centenary Primary School, Divine Mercy Roman Catholic Church, King George School, Kumalo Mahashula, Nasta School, Old Nick Mine, Paternest, Romney Park, Catholic Training School, School of Mines, St. Thomas, Thomas Rutland, Woodville, Benside Garage, Hillside Junior, Hillside Teachers College, Leeside Shopping Center, Lockview, Masia Pambili, Riverside, Sandra Jones, Tennyson Primary School, Townsend High School, United Bulawayo Hospital Wall, Waterford Primary School, Waterford Shopping Center, Whitestone, Woodlands, Vagcwele Shopping Center, Bradfield, Christ King Church, Gifford High School, Girls College, Hamilton High, Henry Law, Hillside Scout Wall, Montessori Primary School, Milton High, Montrose Girls High School. Sithatheke umnumzana Rashid Mahia, Timotora Varashid Mahia, Executive Director, Vesanganre Hill Zimbabwe Trust. Mr. Mahia, good evening and welcome.
Thank you very much. Welcome.
Yeah, how is voter registration going wherever you are at?
It is slow in some areas, particularly in the urban areas that I know. There are fewer people in Stungwiza where I've seen fewer people coming into register to vote, not in as much numbers as we would expect. But in the number of areas that we monitor as here in Zimbabwe, we have seen a number of cases that have been reported by citizens, particularly in the rural areas that we work in, where there are reports that are coming that a number of citizens are being misinformed deliberately that the biometric voter registration process is a spy tool that seeks to detect where a voter, an eligible voter, seeks who they seek to vote for, and that at the right time the state will know who people they voted for. So there's a deliberate misinformation of citizens in a number of areas with the use and abuse of councillors, traditional leaders, in a number of areas. So we have seen that there is a deliberate attempt in a number of areas, rural areas, to intimidate people, to deliberately decide to sideline people because of their political affiliation, and they are denied access to certifying of their proof of residence. There's a number of tactics, a number of situations that are taking place that have been reported.
Mr. Mahia, let me jump in there. I hear you, but there is a significant number of people, especially young people, and sadly so, who are saying that we are not interested in voting because we have voted before, but no change has come. So we don't want to waste our time this time around. Is that something that you are hearing?
Yeah, that is the major excuse that is given by young people. Not only young people, but even people that have, all the people that have voted in past elections. It seems like the 2008 election and 2013 election has created a mystery around the importance of a single vote, whether the vote changes things or doesn't change things. So there is this resignation to fate. A number of citizens are saying it does not make any change, it doesn't change anything for me to cast my vote because, one, the vote will be rigged. I think the fear is that my vote won't count because it won't be counted, although the other votes will be counted. And therefore, even if it is counted, it doesn't lead to a change of government and governance in such. That is the excuse that is given by a number of people.
Uh-huh.
That we're spoken to. There is no, but not, this is also has been further strengthened by the fact that the voter education program has not been as intense. The voter information has not been as intense as it should be. I've walked around in Harare, in a number of suburbs, but what I discovered that there are no posters. You speak to people, they say, okay, we want to register to vote, but where do we go? So those at the end don't even know where to go. There is no poster that gives them information on where to register to vote. So the media that is being used to spread information, to inform communities, to inform the public, should also change and go to the lowest level of the community. Maybe posters will be good, the low level kind of information dissemination, so that information gets to each and everyone. I spoke to some people that said, no, it doesn't matter. I registered in 2000, I registered all along, so I don't need to go and register to vote. But they said, no, this is a new voter's role. So you need to register. Everyone is a new voter now in terms of the voter's role. So it's the kind of information that needs to get to people, to the citizens, that whether you voted 20 times, if you don't register now, you will not be able to vote because you won't be on the voter's roll. So the information needs to be disseminated to the lowest level possible of the community.
Uh-huh. Thank you there, Mr. Mahia. And please do stay on the line if you just joined in. This is The Connection, your youth forum, coming to you live from Studio 7 at The Voice of America. And tonight, we are talking voter registration, focusing mainly on those who say they are not interested in the 2018 elections and they will not be voting because they have voted before, but they haven't realized the change that they were expecting. In other words, there is a serious voter registration apathy in this election. There is voter apathy in this election. Why? Because people have lost hope in our electoral processes. Ngiqhubeke nxa okobulawayo nxa ufuna ukuyabhalisa nanzi ezinye indawo lapho ngaya khona. Moray Primary School, Morningside Side Shopping Center, Retreat Shopping Center, Riverside College, St. Francis, Efusini Shopping Center, Loche A Primary, Loche B Primary, Makokoba Preschool, Railton Hall, St. Columbus High School, A, St. Columbus High School, B, St. Patrick's A, St. Patrick's B, Stanley Wall, Westgate Training Center, Old Renkini, Kambo Makokoba, Baba Fields, Emlizani Preschool, Gyros Jiri Center, J. Big Shopping Center, Lobengula A, Lobengula B Primary, Loske A Primary, Loske B, McDonald's, Waller, Mpilo Hospital, Mzilikazi High School, Mzilikazi A, Mzilikazi B Primary, Sobukazi High A, Sobukazi B High School, Thorngrove Wall, Mashumba, Harare is next. Isilo Mlaleli, Cingweni, ngiyakwamukela kuhlelo Mlaleli.
Hello.
Yebo, linjani?
Ikhona.
Ye, uyizwile indaba Mlaleli, uzavota yini kukhetho luzayo?
Ye, ngizwile.
Ye.
Mina.
Iqhubeka.
Mina bengicela ukuthi bakithi laba bantu abangafuni ukuregister, abayekele ukungena ecingweni ukuthi bekhuluma ukuthi bona bafuna ukuregister. Besele maphakathi nje nxa bengafuni ukuregister, ngobana indaba yokuthi umuntu uma engafuni ukuregistera ikhuluma izisa abanye abantu ubuhlungu, ngoba uduhisa abantu bonke ukuthi bengaregisti, yena engumuntu oyedwa yabe engafuni. Sesicela ukuthi nxa umuntu ezibona ukuthi yena ukuregistera kakufuni, azithulele nje zwi abafuna ukuregistera beregistra.
Mandlovu ungenele khonapho umlaleli wethu Joyce Ndlovu yakhuluma lapho ukhuluma indaba eqhakathekileyo uthi nxa ungomunye wabangafuna ukubhalisa wabangafuna ukuvota thula fela phakathi kodwa nansi indaba Mandlovu ama problems mawule nkinga awuzilungisi lezo nkinga ngokuzithanyelela phansi kwekhapeti phansi kwesigogo uyenza ngani kaziko hayi kumele uzicaye isilonda siphola ngokuvulwa phela uyayivula indaba ikhulunywe ebandla ithungelwe ebandla ithukelwe ebandla njengoba siyenza kanje ukuthi mhlawumbe bonaba abantu nxa sikhuluma kanje bazazibona amaphutha abo ngoba singazithulela bezithulele labo bazakwazi kanjani kanti ukuthi hayi bayaphambanisa
ye ngobana phela manje abantu bemakhuluma so abantu abaningi balalele nje zobuye la sesithi mina ngifuna ukurejester sihamba sityelana lapha ezindleleni ukuthi ma uphume kurejisteni ubuze omunye umuntu ukuthi irejisteni uzothi hhayi lokho akunancedo lokho orayithi ma ungenancedo wasiyithulele uthatha isithupha sakubeke endini ngoba into ekwenza ukuthi ube nesithupha uyayo thina sibona ngani umuntu ongathi yena akarejesti umuntu ongelasi sithupha ngoba vele uyabesweli ukuthi isithupha kalani kodwa ma ule sithupha hambe erejesti ungabobi lokhu sithi okwalwane umnyaka kuzayenza kathi maselwa kwalwane umnyaka sungahlali ufele suku zonke
aha siyabonga Mandlovu kodwa uyakuvuma ukuthi impela bagcwele eZimbabwe lawo esuke wahlangana labo ngabakho eSouth Africa leBotswana kuphela bagcwele laseZimbabwe abantu kasozivote
kodwa hayi sethu sicela ukuthi bethule siregistrethini
hayi siyeza bona balalele siyabonga Mandlovu
nami ngiyabonga umuntu wakithi
mtereri wedu Joyce Ndlovu ari kupopota hanzi kana usingade kunyoresa vhara muromo wako kwete kuti ufambe uchitaura kuti handidi kuvhota nechikonzero 1 2 3 nekuti unozo kurudzira vamwe kuti vasanyoresa asi ndavataurira hameno ndiamai Ndlovu kana kuti ndimuzvare kuti haiwa inyaya inogadziriswa nekukurukurwa nezvayo kana mukaise nekaparutivi nyaya kana ari maproblems kana ari matambudziko haendi munogona munofanirwa kunge muchikurukura nezvawo that's how you solve problems you don't solve them by sweeping them under the carpet mukoma machakaire navamahiya rambai muri parunhare timbotarisa kuHarare Metropolitan uku kana usati wanyoresa uchidawo nzvimbo dzekunyoresera kana uri ku St Mary's kuHarare yenda pamanyame park phase 5 business pane tende ipapo kana kuti tenta Rufaro Road kona shops go St Mary's wakare zanamwe business center Shingai Primary School Tangenamo Primary School Zengeza Main 24-hour clinic Chitungwiza Municipality Wall Forward Business Center Mangoromera Bus Terminus Uruyazo Shops Chaminuga A Primary Chaminuga B Dungwiza A Primary Dungwiza B Primary Jabula Wall Chigovanyika Bus Terminus Area F Crech Chigovanyika Shops Car Park Open Space Nyatsimbe Business Center Tadzikamizi A Primary Tadzikamizi B Zengeza 1 High School Zengeza 1 High School B Zengeza 2 High School A Zengeza 2 High School B Limbani Shops, Open Space, Corner, Chigunguru, Tangenamo A Primary, Tangenamo B, Fumo A Primary, Fumo B, Zengeza 7A Primary, Zengeza 7B Primary, Mberi Primary, Rutendo Creche, Zengeza 4, Early Learning Center, Murimwe High School A, Nzimbo is Zagawandisa, and the name of pages 67, I think. Ane information, yes, register. Voter registration phase A, phase 1, got out the phase 1. Saga atigoni kunge tichimupa information, yes, gana mwine access to the internet. Yendai pama websites edu anoti www.voazimbabwe.com www.voashona.com kana kuti www.voandebele.com kulapho ke elingahamba khona likhangele ubone ukuthi province yakho indawo lapho kubhaliselwa khona ku phase 1 ngoba abakafiki endaweni zonke kathesi bakwezinye indawo ku phase A nxa usiza ukuthi hayi abakafiki lapho okhona bazafika kodwa ungathola udletshana lokuthi bakhona lalela ubuzisise kumbe uye kuma websites ethu esanda kukhuluma ngawo uhambe ke ubone udownload kumbe uvule ilink elogwalo lolu ilist yonke le ischedule sonke leso ubone ukuthi ungayabhalisa ungaphi ndizo ke kwamuri mkoma machakaire how do you deal with this kind of apathy? How do we solve this?
It's too early to say we already have an apathy, but though we can look and see into it, ZEC is not being very transparent in its operations. It's not advertising as it is supposed to be. We are not seeing posters like the previous speaker was saying. We are not seeing even billboards. We are not seeing the ZEC personnel moving around as is supposed to be. And again, the political parties, they are a bit reluctant. They are not going to where the potential voters are and educating them. Of course, the civic society is doing some work here and there, but there has to be a crisscross of civic organizations, of political parties, and of ZEC, of course. For example, 2 weeks ago, I was in Mashona and Sendro in Mazowe. We visited Bembe Farm, which is next to Arnold Farm. The people there, they were not even aware of this BVR. No politicians, no ZEC, and we were the first civic organization in Zimbabwe at Dzoga to visit them. And there are a lot of people at that area. So we can say there's voter apathy, but the three arms, meaning ZEC, political parties, and the civic organizations, they still have to do a lot of work to counter this. Otherwise, of course, it might be a voter apathy. But the biggest responsibility lies on ZEC, because the government is financing ZEC to do this voter education. But to where I stay, I haven't seen ZEC. I haven't seen any official from ZEC telling people what they are supposed to do about this BVR. So it's like ZEC is working in cahoots with ZANU-PF to pre-rig this election. And this is where I cry or I urge the political parties and civic organizations to come in swiftly and avert this situation before it becomes too late.
Uh-huh.
We don't want to be seen or to be heard as crybabies.
Thank you there, Mkoma Machakari Ndimbomu, but I'm Romo Nchazoka Kwamuri. We are running out of time. Mkoma Mahia Ndimbo Zoka Kwamuri. Pane vamwe varikuti kana takutarisa opposition. Ndipe mwenzaniso, MDCT. The party has been boycotting by-elections. Mublawayo, now they have, now ZANU-PF has members of parliament from Bulawayo, whereas previously they did not, because the MDC was always there contesting elections. And the reason why ZANU-PF now has members of parliament in Bulawayo is because the MDC, Morgan Tsvangirai, has been saying that they have been boycotting these by-elections, saying that no elections, no reforms. But now we are going to 2018. Those reforms the MDC has been demanding have not been implemented. And by look of things, they will not be implemented before the 2018 elections. So there is a feeling among some sections that the opposition, particularly the MDC, has been, you know, complicit, really, in, you know, taking away the zeal, people's, you know, zeal, trust in this, in the electoral processes. How do you respond to that?
I think the first challenge is that elections are supposed to provide citizens with an opportunity to choose a government of their choice. And the laws that facilitate such choice, making of such choice, should be laws that are fair, that allow all the players on the field to feel that there's a fair chance of succeeding. So I think political parties, as players in the elections, will make choices and decisions on whether they participate in processes that are unfair or fair. It is the right and the duty of the political parties to do so. But I think it is the responsibility of ZEC as the election management board to ensure that now that there's a BVR process, that is, there's a BVR process taking place, that citizens are informed. The reason why citizens do not have confidence in the elections is not necessarily because the MDC has not participated. It is because they don't see the value in elections which seem to look to be predetermined, whose result seems to be predetermined. So what we need to do as civil society, what we need to do as citizens is say that your vote counts. You need to participate in elections because your vote counts. And the explanation that I've given to citizens that I've engaged with is that there are people that will make a choice to vote, not because they have decided to vote for a particular candidate, but because the conditions that under which they are going to make that choice are coercive. They are going to make a choice in an environment where there's a lot of intimidation and violence and the threat to their life. And they'll make a choice against their will. But there are citizens in urban areas who are informed. They've got access to information through WhatsApp, through internet, through Facebook. They have access to information. Even if ZEC does not give out information, they have access to information, but they deliberately decide not to make their voices heard. So what these citizens have done is deliberately decided to vote by not voting.
Uh-huh.
So what is my message? My message to citizens is that you have to register to vote
for your vote to count. And you have the responsibility. Political parties want to be voted into office, but it is the responsibility of citizens to decide which political party they will vote for. And you need to be able to be on the voter's roll first for you to decide whether you want to vote or you do not want to vote. The danger with not raising...
We have lost Mr. Mahia there, nevertheless, we have a caller on the line. Good evening, caller. Hello, Mlaleli Mtereri.
Hello, Magadi.
Tripo Magadini.
Kito Simba.
Ndirikutaura navani apa?
Ndivachigara mashizha.
Vachigara... Rajigara Mashizha, muri kuvhota here musarudzo zvinouya kana kuti muri mumwe weavo vari kuti kwete?
Ini kuvhota ndiona kuti ndingavhota.
Muchavhota?
Ya, kuvhota ndisi kubudirira kuvhota.
Nechikonzero?
Chikonzero zviri kuitwa ini handisi kuzvinzwisisa ini. Panyaya dzekubhadhariswa kuri kuitwa vanhu dzimari namasabhuku pamusoro pazvo, ko maproof of residence ndei? Ndei chii? Munhu ngangoenda nechitupa chake anovhota nechitupa chake. Maproof of residence ndei chii? Ichi chitsotsi chekuda kubira kweZANU-PF hazvina nebasa rose rinozova ri kuda kuita izvi.
Asi ka proof of residence ndekuratidza umboo kuti hongo muri kugara munzvimbo iyoyo yamuri kuti muri kugara.
Asi handivoni kana zvine chedza iku kuda kubira chete nzira dzekuda kubira chetedzi.
Saka hamuvhoti zvachose
vanhu dzimbudzi chiichiko kana vasina mbudzi vechidiki vovhota sei? Nekuti vana vazhinji vamwe vanenge vasina pamisha, saka vovhota sei?
Saka kwamuri ikoko muri kuti munhu awane proof of residence kumasebhuku ari kuti bhadhara mbudzi kana kuti huku?
Vanoda kuti muvape something kuitira kuti vakupe stamp yekuti uvhote. Saka imi wozowana kupi iwo usina chiunacho? Idzi inzira dzekungoratidza kuti vanhu vari kuda kubigwa chete, ndiyo nyaya inongovapo. Saka zvinopedza simba izvozvo.
Asi pamuri kusangana neizvozvo mukoma wangu, pane kuramwira munda kumakudo, pane vamati mambotauravo navo here mukavaratidza kuti ndio zviri kuitika kana kuti vezeki vacho?
Ndiri kutaura nevanhu vari kumba vachititaurira zviri kuitika izvozvo. Saka ndiri kutoona kuti zvinokupedza simba zvinhu zvakaita seizvozvo. Saka meno kuti tingabatsirikana sei pazvinhu zvakaita seizvozvo? Dei makwanisa kuti mukrashe maitiro ari kuita masabhuku iwayo, vanhu vakwanise kuvhota vese. Munhu kangoenda nechitupa chake mani.
Aiwa, tinotenda vachigara mashizha nekupinda muchirongwa.
Maita basa nenguva yamandipawo.
Mlaleli lo, kana ngokuti vakona usobhuku abatenxa usiyatinga ubufakazi bokuti uhlala lapho uhlala khona kuvillage leyo, bathi bhadhala imbuzi kumbe uvaphe inkukhu. Akukho emthethweni loko, sesike sakuzwa, kodwa yinto engekho emthethweni. Sesihambile isikhathi, sivaleke uhlelo gogogoyi kuchipinge uko kana muchida kunonyoresa. Indai kubangwe primary school, chipinda secondary, maunganidze crèche, maunganidze primary, murepa business center, mutenda dzamera chichichi wana information yakawanda pama website yedu www.voazimbabwe.com, www.voandebele and www.voashona.com. Unfortunately, we are out of time, but thanks to our listeners and our guest tonight, Itai Machakaire of the organization Zimbabwe Yadzoka, as well as Rashid Mahia, Executive Director of Heal Zimbabwe Trust. This is it, Zimbabwe. Good evening from me, Ntungamilinkomo.